ini ndini marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzedu dzanasi chishano mbudzi 24 2017. Vakambodzingwa muhurumende yava Mugabe va Emmerson Mnangagwa votoreswa miko semutungamiri mutsva weZimbabwe. Mapato anopikisa anoti vanotarisira kuti vaMnangagwa vachaita basa ravo vogadzirisa zvose zviri kunetsa munyaya dzesarudzo, sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Vemabhizinesi vanoti vanotambira nemufaro vimbiso yakaitwa navaMnangagwa yekuti vachashanda mukuona kuti mabhizinesi matsva avhurwa munyika. Vagari vekumasvingo vanotambira nenzira dzakasiyana-siyana kugadzwa kwavaMnangagwa semutungamiri wenyika. FC Platinum yokweshana nechapungu kuAscot Stadium, ukuwo Dynamos iri kusangana neChicken Inn muRufaro Stadium. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kugadzwa kwakaita vaMnangagwa semutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLive Talk ngatikurukurei tichange tiri kutarisa kugadzwa kwakaitwa vaMnangagwa semutungamiri wenyika. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.